izvi zvatishamisa zvikuru nekuti mazuva macho mashoma apfuura takambenge taenda kuchiteshi chemapurisa cheHarare Central Police Station. Mapurisa vakati panguva iyoyo vanga vasinei nechekuita naBlessed, vakati tidzokere zvedu. Saka tazoshamiswa vaakunyora manje paruzhinji kuti vari kutsvaga mutori wenhau.
Asi iwo mapurisa anga ambokufoneraiwo here segweta rake?
Mapurisa akambenge afona patakaenda svondo rapfuura iro, tikaenda kuchiteshi. Ndokubva vazofona zvakare mazuva mashoma apfuura, apo mutori wenhau anga asabatiki nenyaya yematambudziko ake ari kusanganawo nawo. Saka vakanga vazivisa kuti kana angotakwanisa kuti paite mukana, vanomuona achisvika muchiteshi chavo.
Tiri kuona kuti mumashoko kuvatori venhau neruzhinji mapurisa ari kumupomera mhosva yekutyora mutemo wecriminal codification. Mukatudza kuti unoti kudii chaizvo mutemo waari kunzi akatyorawo?
Gwaro randaona riri kutenderedzwa haritsanangure kuti zvinonzi kwakatyorwa mutemo pakuti akaita zvekuita sei. Saka kuti tizonyatsokwanisa kuti tipindure nyaya yemhosva iyoyo, ndokunge takwanisa kuonana nemapurisa vachidedenura zvakanaka kuti tiri kuti wakapara mhosva yekudai yekudai nekuti wakaita zvakati. Pari zvino hapana izvozvo. Chimwe chandingataura ndechekuti chikamu chiri kutaurwa pagwaro riri kutenderera chine mipanda yakati wandei zvikuru. Kune A, B, C, D, E, F, G. Havasi kunyatsotsanangura kuti chimupanda upi kana kuti chikamu chipi chaizvo chemutemo wecriminal law codification reform act chavari kutaura nezvacho.